Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitei zvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chiri kuitika ndechekuti vachina masa vasiri vanotaura vakamirira mapiripo. Vanotaura vakamirira mapiripo ndiPrime Minister Morgan Tsvangirai. Vachina masa navapidzi vacharamba vachikurukura nenyaya yekuti vanoti vangaendere mberi sei nokuti mapiripo pachao vanga vasina kunyatsokerera nenyaya yekuti vopinda here mamonitors dzeasi 20 kandoregera kupinda.
Ofisi yavatsvangirai inoramba mashoko ekuti Zimbabwe haichadi mari yeUnited Nations yesarudzo.
Tinozva kuti iyi ajenda yavanayo kuda kukampena zuru maNGO hatii chizvo zvakarambwa vachina maza pozishini vakatoitaka very clear and we total support him usually statement ngekuti isusu tinotsigira zvakataurwa navachina maza.
Asi vezanu PF vanoti United Nations iri kuda kuita zvekusora.
Hongu tiri kunyunyuta zvikuru nenyaya yakataurwa navashamu yekuti iyo Zimbabwe itorwe nepenzura zvichireva kuti izvo mavhoti haana basa. Zimbabwe inofanira kutorwa nechisimba. Vashamu vanga vachireva iwo kuti vanhu vakwanise kutonga nyika vanofanira kudeura ropa zvakare. Isu tinoti zvinhu izvozvo zvinhu zvisina hungwaru, zvinhu zvisina kunaka.
Bato reMDC ronyunyuta nemashoko anonzi akataurwa navaWebster Shamu kumhemberero yekuwana kuzvitonga kuzere.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Bato reZANU PF rave kushora mubatanidzwa wenyika dzepasi rose weUnited Nations richiti unoda kuuya kuzosora munyika uchisiyana nenyaya yekungopa Zimbabwe mari yekuti iite sarudzo yayakakumbira muna kukadzi. Makurukota eZANU PF anoti vaPatrick Chinamasa, gurukota rinoona nezvemitemo uye gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSimba Rashe Mbengegwi vakatozivisa kuti hurumende haichatodi rubatsiro rweUnited Nations. Asi hofisi yemutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai iri kushora vaviri ava ichiti vakakurumidza kumedza kutsenga vachada nekuti vatungamiri venyika vachiri kuziya nyaya iyi. Zimbabwe yakanyora tsamba kuSouth Africa neAngola ichitsvaga mari inosvika zana remamiriyoni ane makumi matatu nemaviri emadhora yesarudzo, asi zvinenge zviri kunetsa kuwana mari iyi. Tabata mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka kuti tinzwe divi ravo.
Chiri kuitika ndechekuti vachina masa vasiri vanotaura vakamirira maprincipals. Vanotaura vakamirira maprincipals ndiPrime Minister Morgan Tsvangirai. Vachina masa navapidzi vacharamba vachikurukura nenyaya yekuti vanoti vangaendere mberi sei nokuti maprincipals pachao vanga vasina kunyatsokerera nenyaya yekuti vopinda here mamonitors dzeassessment team kandoregera kupinda. Saka vakazopa vabiti navachina masa basa rekuramba vachikurukura nokuti vakanga vaonesana kuti hazviita kuti zvindiri takwereta mari kuUnited Nations. Asitoramba zvakare kuti United Nations achipinde munoti.
Saka zviri kutaurwa navachina masa zviri kubva kupi izvi?
Zviri kutaurwa navachina masa izvi ndezvemugoti matsuro amene kuti vari kuzviwana kupi. Zvinogona zvingori mumusoro kana kuti mumufungo weZANU PF, asi hazvisiri izvo zvakawiriranwa nemaprincipals sekunyebera kwavari kuita nyika nepasi rese.
Mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vari paRunare muHarare. Tabatawo mutauriri weZANU PF varugare Gumbo kuti tinzwe divi ravo.
Hatina problem yakakura neUnited Nations nokuvuya kwayo kuno. Takange tatenda zvekuti ngavavuye, handiti tanda vakumbira mari. Saka kana makumbirwa mari mukakumbira mari ka vanokupai vanouya vachizoshora, hapana chakaipa. Chatakaita ndechokuti iko isu takati kana vachinge vachida kuuya kuno vanonotaura neZEC naRegister General's Office ndo vari critical pamaelection, ndo vanoziva kuti mari ingadikamwai mari. But ivo vanoda kuuya kuzoshora, kuzoona maNGOs, crisis in Zimbabwe, tiniti manani government organization chii chavanoda, civil society anikaitsvaka chii. Ndo pane queried ipapo kuti vane agenda yavo. But kana vachida kuuya vakazviita restrict kuna ZEC, kuRegister General's Office navamwe maministers nemapartis aripo, well and good, hapana chakaipa.
Asika masangano iwo akaita sana crisis nana Zimbabwe Lawyers for Human Rights ndeye muZimbabwe ka vagumbo vanogotadza sei kuaona?
Ko vanovaonera chii? Is that to do with election? Vanei navo? Havaiti zvemaelection ka? Vanoita zvemaelection iZEC, Regional General's Office and so on. Vanogovorerwa kuti vakaita sei? Chino zaudi ya jende ya vana yu kuda kukampena suru ma NGO. Ati kizu zakarambu wa wajina maza position waka tuteka very clear. And we totally support him. We issue the statement. Kikiti su isu tunotikira zakataura na wajina maza.
Mtawariweza NPF warugare gumbo wariparunare muarare.